A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Studio 7 Live Talk. We are coming to you from the Voice of America in Washington. It's a Friday, July the 31st, 2020. I am Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C., where we're expecting protesters to come in solidarity with the protest that was scheduled to happen at home in Zimbabwe today, signaling they say that, you know, their grievances towards the way that things are being run by the government in Tunga.
And in Zimbabwe, while a few people indeed took to the streets, many stayed home as police and soldiers maintained a heavy presence on the roads leading to towns and cities. Some were even arrested. We will be talking to those who participated and representatives of different political parties. That's what we are up to tonight. However, before we dive deeper into that, here is a quick update of the coronavirus situation in Zimbabwe as of last night. 12 people were reported dead by the health ministry yesterday, increasing the death toll to 53. Positive cases also increased by 213 to 3,092. Meanwhile, Zimbabwe National Army spokesperson Colonel Overson Mugwisi died this morning from suspected coronavirus. While the army did not reveal the cause of his death, the website newzimbabwe.com is quoting an anonymous family source as saying the colonel succumbed to the pandemic. And Agriculture Minister Perence Shiri, who also died from coronavirus on Wednesday, was buried at the National Heroes Acre today. Back to you, Marv.
Yes, sir. As you can see, in Tunga, I'm dressed to the key here in my mask because I'm covering the protest live in at the embassy in Washington, D.C. But here at the embassy as well, the flag is flying at half mast, I guess, you know, in honor of the death, as you said, of Perence Shiri, who was buried, as you said, today in Harare, where the president, in a statement on ZBC, said that he had also succumbed to COVID-19. So COVID-19, people are now, I think, you know, beginning to see that the disease has no boundary as to who you are or where you are. So as we go along in Tunga, as the people come here to protest, I will be giving you a live report of what's going on here. But they say they'll be coming in the next half an hour. So I'll keep myself occupied talking to you right here. I don't know, what do the figures look like globally in Tunga?
Before we go to the global figures, Marv, let me just welcome our viewers and listeners in our native tongue. Lingaba lichona njani emakhaya zihlobo esithandekayo. Lilalele umsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ngokutshengisela obekuqoqwe ngabantu abayinhlanganiso esijiyeneyo lozulu nje jikelele besola abathi imisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende wezanu-PF. Sibone emadolobheni amakhulu lasemadolobheni amancane bekungelabantu emadolobheni. Abantu abaningi bazihlalele ezindlini zabo, ikakhulu abaningi bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke emile lakuma-roadblocks, kuma-checkpoints emigwaqweni engena emadolobheni ephendukisa abantu ukuthi hambani liyehlala ezindlini. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Siza kuzwa-ke kulabo abaqoqe ukutshengisela lokhu. Lizakhumbula ukuthi the main figure owayekokela umkankaso lo ngumkhokeli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Kodwa wasuka wabotshwa ndawonye lentatheli zindaba umnumzana Hopewell Chingono. Sikhuluma nje bavalelwe esitokisini. Siza kuzwa ke njengokutsho kwami kwabatshiyeneyo ukuthi babona ngani kungani abantu abaningi bengaphathekanga, kumbe bonabo abathi baphathekile siza kuzwa ke ukuthi kungani besithi kule nkohlakalo kuhulumende. Lamhlanje nxa sesikhangela umkhuhlane we-coronavirus, just ukuthi siliphe a quick update. Sibone izolo ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangu-12 ababulawe yilo mkhuhlane kunsukwana ezedluleyo, okukhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya ku-53. Abatholakale belo mkhuhlane lo izolo bona bangu-213, okukhuphule inani lasebelo mkhuhlane lo kumbe lasebebanjelwe umkhuhlane eZimbabwe laya ku-3092. Kolunye udaba oluphathelane lalo mkhuhlane, lamhlanje kubhubhe isikhulumeli sebutho uColonel Overson Mukwisi. Kunakanelwa ukuthi ubulawe yi-coronavirus. Lanxa nje ibutho lingasatshongi ukuthi udliwe yini kumbiko walo, inkundla yeNewsZimbabwe.com ibika ukuthi ikhulumele sihlobo sikaColonel Mukwisi saveza ukuthi ngempela ubulawe yilo mkhuhlane. Kolunye njalo udaba obe ngumphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Perence Shiri, yena obhubhe ngolwesithathu ebulawa yi-coronavirus, laye ungcwatshiwe lamhlanje e-National Heroes Acre. Mavindinozi wakuthi unoda kupinda mururimi rwamaiti sati taura maglobal figures.
Sekutaura kwandiri kuita parizvino takamirira kuti pawanikwepo pachitangwa kuratidzira kwezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington dc zvavari kuti ivo vari kuda kuratidzira vakabatana nekuratidzira kwanga kwakarongwa tingati isusu munyika. Umotaona nhasi vazhinji vatadza kubuda mudzimba vachinzi ivo vanga vachirambidzwa nemapurisa nemasoja kuti vapinde maguta akasiyana-siyana. Sekutaura kwatiri kuita tiri kutarisa zvakare dambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus. Sekuona kwamuri kuita ndakatopfekawo masiki yangu, uyezve ndiri pamuzinda wezimbabwe. Muri kuona kumashure kwangu uko kune flag yezimbabwe yatiri kutoona pari zvino iri kuwanikwa iyo ichibhururuka kana kuti iri kuflywa pahalf mast. Ndinotarira kuti vari kuremekedza kushayika kwakaita iko vaperenzishiri vataona vachivigwa nhasi. Uyezve tiri kunzwa kuti vakashaya ivo nechirwere checovid-19. Uyezve tichinzwa sekutaura kwaita Ntsunga kuti pane vamwe zvakare vawanikwa vachishaya muzuva ranhasi, mhuri yavo vachitivo vashaya zvakare nechirwere icho checovid-19. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kupakura ipo pano. Tichitarisa kuti denda iri recovid-19 rawanikwa richiuraya vanhu munyika vanosvika 53. Uyezve tiri kuenderera mberi tichingokuratidza iwo zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinoona muBritain pazuva ranhasi zvizvarwa zvezimbabwe zvabuda zvichiratidza kusafara kwazvo pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika. Mutunga.
Ongomavi, and now going globally with coronavirus, we have 17.5 million cases and 678,591 deaths. And on the brighter side, we have 11 million people who have since recovered from coronavirus globally. And we have tonight our first guest, and that's Mr. Tawanda Drakora of the MDC Alliance here in North America. Mr. Drakora, good evening and welcome.
Makadi Wakuru, thank you very much for having me here, and thank you for the great work that you are doing as VOA.
Thank you so much. We appreciate. I know your party was not in the organization of these protests, but you were encouraging people to participate. However, we saw many people staying home today in what the government is characterizing as a big flop. What say you?
Of course, let me say I agree with you. Yes, we as MDC, we did not call out for this demonstration. But as President Nelson Chamisa said, we work with progressive forces, all progressive forces in Zimbabwe. And we announced that we were going to be part of this demonstration. And I can tell you that we are still very part of these demonstrations. It's unfortunate that people, the government is saying it's a flop when these protests managed to get the whole country closed or shut down. They are shut down now because of these protests. So in a way, it is a success. But again, I also want to tell them that we never said it was going to be a one-day event. This is a process. And I can tell you there is still a lot more to come than the government expects. And the people on the ground, the comrades that I've been talking to, they are geared up, they are ready, they are fired up, and they are so determined to see this through.
And your party spokesperson, Fadzai Mahere, the last time we heard she had been arrested together with a few other individuals. Also, we heard that lawyer Obey Shava had been arrested while going to the police station. Achifamba ne maclients ake vana Joana Mamombe. What's the status of Fadzai Mahere so far, if you know?
What I know is that she has been arrested, and I also know that the MDC trio were called to come for court, summoned to come for court a day ago without their lawyer and even themselves being given enough time to prepare. But nevertheless, as law-abiding as we are as MGC, these people, the three, went to court even though the government had called for a national shutdown. No one was supposed to get into town, but they saw it fit to call for court on that particular day. So on their way from court, our three ladies were summoned or met with very ruthless and rude soldiers that were demanding that their lawyer Obey come out of the car, and they were even labeling the lawyer's car an MDC car. Yet the lawyer is not even an MDC member. He's not even affiliated with the MDC member. They harassed him, and they ended up harassing our leader, youth vice chairperson, Cecilia Chembiri. They tore apart her blouse. Vabarura blouse rake, akasara mazamu yesa ato pachena. Doma soja, enyika, anofana wakunga achi, dhivirira vanhu. Auya akanetana na Joana Mamombe MP, vaka bunzo kuti ko. Murukuti sungirei, murukuti neserei, imrimi, urumende rio ya titi chuhuye, maakuti bunza kutitiku fambere ine panu, tauzwa kutitifambe ine panu, titikuda panu, titienda kumapurisa, vanga wanga kuenda kumapurisa kuno reporter, baba kukoti, na kuti mutemo wako waka piwa ne beo, uno wata kutifafano kuenda kuharare central every day wakino reporter ikoko, saka ndoko vanga wanga kuenda, uva wapati kwa wachienda ikoko kuno reporter kumapurisa, kana vanhu vakateerera zvinhuwo here izvozvo, unhuwo here uyuwowo uri kuitwa nemasoja edu. Izvozvo hatisi kuziva kuti status ya Cecilia Chembiri yakamira sei, nokuti vamwe tuva vanzi endai, iwewe Cecilia uri kuita nharo. Saka chisara pano, asi kutaura kwandanga ndaita, anga atobvarurirwa hembe dzekupfeka dzepamusoro, atosara akashama. Ende zvaitwa pamberi pevanhu, masoja, mapurisa vanga varipo, uye ndovanga vachitoita izvozvo.
We do have an update on Chembiri. And others, Thabani Mpofu wrote here on Advocate Thabani Mpofu wrote on Twitter that, that I quote, "I witnessed the soldier physically assault and molest Cecilia Chimbiri. Justice must take its course. I'm prepared to take the witness stand and recount before a court of law the gory details as I witnessed them. Violence against women has no place in a free society." That's Advocate Thabani Mpofu there, vachitaura kuti vaona muzvare Cecilia Chimbiri, vachirohwa vachivharurirwa mpatsa. Nemusoja, and the Zimbabwe Lawyers for Human Rights is also saying here on Twitter, "The police have refused to record the complaint of assault that Cecilia Chimbiri suffered at the hands of a soldier. Zimbabwe Lawyers for Human Rights will pursue the case until it's fully investigated." Iyaqhubeka lapha inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights la yafakaza ukuthi uCecilia Chimbiri uchayiwe lisotsha lamdabulela. Then on isikhulumeli sebandla le MDC Alliance Advocate Fazai Maire labanye abagoqela uSimon Drari, Tinashe Murapata, Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Duri, and Tinotenda Musue, Hansi, they were arrested in Mount Pleasant and are currently detained at law and order. They've been charged with participating in a gathering, Section 37 of Criminal Code. That's the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, the Isangano Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Rema Gweta, Richi Tarawati Wongo, Mtauriri, MDC Alliance, Advocate Fazai Maire, Nevamwe, Vanasanga Nisira, Nonzi, Simon Drari, Tinashe, Murapata, Nyasha, Musendu, Jose Loz, Jessica Drari, and Tinotenda Moshe Anzi Vasungwa Vesi Vari ku Mount Pleasant Kulo and Order Anzi Va Chikora Mtemo Nekusangana Vasina Kukumira Mvumo, and they are being represented by lawyer Chris Mike. Before I come to you, Mav Ndimboinda ku Ngirandu go
ngesiye engilandi. I can't hear you now. Hey. If you can hear me.
We are having problems there with our correspondent Ezra Chisaswanda in England, but we will try and sort out that audio. Kodwa obekhuluma lapho ukuthi kulabantu abedlula ikhulu abatshengiseleyo esigodlweni someli weZimbabwe khonale eNgilandi besola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba le corruption eyenzakalayo. Ke sizwe futhi uEzra mhlawumbe sesizwa. Ususizwa Chisi?
Uyangizwa manje?
Yes, engikuzwa. Khuluma, kwenzakalani? Yeah, we have a problem there. Would like to apologize for that, Zimbabwe. Ngathengi lethe omunye wami. Uma vela simhlanganyawela, osesigodlweni seZimbabwe ngapha eMelika. Mav.
Aiwa, enda ndiri kumunzwa zvangu Ezra anga ari kuedza kutaura zvanga zviri kuitika kuBritain. Asi iko kuno kuWashington DC, Paris zvino tiri takamirira. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisira kunge zviri pano pakuratidzira. Vachitaura ivo kuti vari kubatana nevari kuZimbabwe mukuratidzira kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Saka pari zvino ndopandiri uyezve muri kuona paembassy hapana munhu aripo. Ndamboedza kuti ndione kuti ndingawana here watingabvunza kuti zvakamira sei uyezve kuti vanoona sei mafungiro avo ezviri kuitika munyika pari zvino. Tichibvunzwa zvakare kuti sei tiri kuona mureza weZimbabwe wakaiswa iwo pahalf mast. Handina kukwanisa kuti ndiwane wekubvunza, asi ndo zviri kuitika iko kuno. Uyezve ndingada kubvunza vakawanda jokora kuti ndanzwa zvakare vachitaura kuti pane vamwe vatsigiri vavo vekubulawayo vakawanikwa vachipambwa. Zvamira sei pari zvino?
Yes, ndiri kunzwa kurwadziwa kukuru. Tine mukomana anonzi Tawanda Muchehiwa, naye about 23 years of age. Angari, student of journalism, Midland State of State University. Angari Mubruayo, achifamba ne makazi zake anam dudus matutu. I think he's a journalist, well-known journalist. Akatogara mumotokari. Pangaru motokari imomo, manga mina chair lady wedwe MDC Alliance, Amai Tendai Masocha. Pakana wakamira ipapo, pakabva panguya munhu angaka bata futi. Akataura kuti ndiwe tawanda, tobva tovhura madoo. Pazvanga zvichitaurwa namai Masocha, hanzi zvanga zvichitoitika sezviri mumovie. Vakabva vangodhonza tawanda, vamwe vachibva vaunganira motikari yake. Panga paine vanhu vanopfuura more than 10, vese vanga vakabata mapistols. Asi vanga vasina kupfeka zvemapurisa kana zvemasoja. Tawanda paakada kunetsana navo, mumwe wacho akapurisa kadha achitaura kuti tiri vashandi vehurumende, tatokusunga. Dobva vatora Tawanda dobva vamukanda mumotikari yeFord Ranger yeWhite. Mai Masocha chairlead wedu vachibva vakandwa mumotikari imwe nevamwe hama dzekwa Matutu. Dobva vaiswa mune imwe motikari. Bva dzaspidha dziri nhatu, imwe chena nekoko, imwe chena nekokoko, movie style. Apo vaida vamunhu vavaitsvaga munin'ina wedu Tawanda Muchehiwa. Anamai Masocha vakaendeswa kuBulawayo Central. Uyu Tawanda haana kuenda kuBulawayo Central. Nanhasi hatisi kuziva kuti ari kupi. Mai Masocha vakaenda kuBulawayo Central vakabviswa imomo, vakaburitswa muBulawayo Central vachinzi chienda ikumba. Vachingobuda muBulawayo Central vachibva vatorwa futi vakamira padhoo remapurisa, vachibva vaiswa mune imwe mota, vakanorohwa, vakanozvindikitwa. Izvozvi ndanga ndichitaura navo vachichema, vachiridza mhere, havasi kugona kana nekudii nekudii. Tatozofonera madoctors ecsu vakutanga kutovabatsira nemalawyers as well. Asi Tawanda Muchehiwa haasi kuzikanwa kunzi ari kupi pari zvino. Akatorwa nezuro kuma8 a.m. nanhasi haasati awanikwa. Hapana ari kuziva kuti ari kupi. Malawyers atakakondakta lawyers for human rights atozonyora, atozoita inonzi habeas corpus, yekuti munhu kana asina kunga awanikwa panguva yakatarwa nemutemo wenyika, mapurisa akutarisirwa kuti achitiudza kuti munhu iyeye ari kupi nekuti akatorwa nemapurisa ehurumende. Saka ndopatave iko zvino. Saka Tawanda Muchehiwa, vanhu ngatirambei tichitaura nezvake. Haasi mwana anozikanwa sekuzikanwa kunoita vamwe vanhu vari mupolitics, mwana mudiki angotorwa, zvekuti izvozvo vanhu havasi kuziva kuti ndiani watiri kutaura nezvaye. Tiri kutyira kuti anogona kutopondwa otongotsakatika kana vanhu veZimbabwe tikaramba takanyarara. Ngatitaurei nyaya yaTawanda Muchehiwa.
Thank you there, Mr. Tawanda Dzokora. Ava sanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Lapho esikhangela khona ukutshengisela okwenzakale elizweni lamhlanje. Abantu abaningi bazihlalele ezindlini njalo nxa sikhuluma labo. Abanye bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke. Ulimzwile lapha ubaba uTawanda Dzokora, isiphathamandla seMDC Alliance, ukhuluma ngokunyamalala kumbe ukuthunjwa kwelunga labo uTawanda Muchehiwa. Udaba lukaMuchehiwa luqale kanje. Abaningi ngile themba liyamazi uMnumzana Mthuthuzi Matutu, intatheli izindaba elodumo njalo nguye umhleli wenkundla ethula izindaba ebulentshini izimlife.com. Amapolisa agqekeze endlini yakhe koBulawayo izolo esithi ayamdinga ngoba utshotshozela abantu ukuthi batshengisele ngodlakela, kanti njalo bebesithi ugcine ezinye izinto ezingasetshenziswa ukugenqula uhulumende. Ngenhlanhla bathole uMathuthu uMthuthuzi engekho, kodwa basebethatha udadewabo batata njalo ilabo labazukulu bakhe okazini bakhe ababili uAdvent Matutu lo Tawanda Mochehiwa utate wabo waphanga wakhululwa kanti uAdvent Matutu yena umiswe emthethwandaba namhlanje representwa ligqweta uNqobani Sithole bamethe seyicala lokutshotshozela uDlakela njalo bamkhulula nge-free bail ungangokuthi akula mali ayibhatalileyo e-bail ukuthi ukuze aphume kodwa omunye njalo ukhazini kamduduzi uTawanda Mochehiwa okhulunywa nguJokora lapha uthethwe laye izolo kodwa akabonakali lanamhlanje ukuthi ungaphi njalo abantu be-MDC labemuleyakha bakomatutu sebesesaba ukuthi bakhona abantu asebeke bathunjwa banyamalala ngakho kabakwazi ukuthi kwenzakalani kumuJehiwa yilo-ke udaba esingalo namhlanje siqhubeka sikhangela obekusenzakala namhlanje ngitshilo ngathi ngilomunye wami uMavela Simhlanganya huye okhonapha esigodlweni seZimbabwe khonapha eWashington DC sizazama ukuthi sikhulume labezanuPF owahle wangena isiphathamandla sezanuPF lapha eNgilandi umnumzana Mavaza, Masimba Mavaza, that's Dr. Masimba Mavaza, but before I bring him in, Mav, over to you.
Tinotenda kune avo vari kutiona parizvino tiri kutepfenyura ini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC umo sekutaura kwandaita pari kutarisirwa kunge paine zvizvarwa zveZimbabwe vari kuti ivo vari kubatana nevamwe vatadza kunge kune avo vatadza kubuda kuti vaende kunoratidzira vari kuti ivo vachange vari pano vachitaurawo nyunyuto dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe taona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuEngland sekutaura kwanga kuri kuita Ezra Chisas Banda uyezve kuSouth Africa kuPretoria nekuCape Town vamwe vawanikwa ivo vachiratidzira kusafara kwavo uyezve Ntunga ndawana mukana wokubvunza ivo Dr. Mavaza kuti vanga vari kuona sei kuratidzira kuri kuita vanhu ava pari zvino saka ndichange ndiri kuverenga zvavanyora paWhatsApp kuti vati chii kuti tinzwe divi rezanuPF
vatopinda mavhi vatopinda munanga
pakanaka nekuti tiri vanhu vanotema tisina kwatakarerekera saka ndopa mukana wekuti uende timbonzwawo zviri kubva kune vamwe asi pari zvino kuno kuWashington DC sekuona kwamuri kuita kuseri kwangu uko ndopamuzinda weWashington DC tiri kuona flag yeZimbabwe iyo asi hapana varipo vari kushanda pari zvino magonhi akakiwa magedhi akakiwa saka pari zvino ndo zviri kuitika iko kuno takamirira kunzwa kuti vachauya kuzoratidzira vanenge vachitaura kuti nyunyuto dzavo ndedzei
saka Fred ndiye uri kuratidzira kamureza uri kuratidzira vezvapo
pari zvino mureza ndiwe uri kuratidzira pari zvino asi pane vamwe vasvika vamwe sista varipo asi tivati timbomirira vari kuronga musangano uyu wanhasi kuti titaure navo over to you
okay thanks Mav limzileke lapho uMavela si usesigodlweni seZimbabwe khona pa eMelika singakakhulumi lo baba uMavaza uDokotela Masimba Mavaza si iliphe iupdate ngabantu ababotshiweyo lamhlanje bagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uAdvocate Fazai Mahere labanye kulomunye othiwa nguSimon Drari Inache Murapatsa Nyasha Musendu Jose Lotsa Jessica Drari lo Tinotenda Muswe ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights vabotshelwe eMount Pleasant eHarare njalo sikhuluma nje bavalelwe kuLaw and Order section khonale eHarare betheswa icala elogu uhlangana bengelamvumo yamapolisa sibone njalo kusiba lesehlakalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights endabe MDC bathi uSisilia Chimbiri olilunga le MDC Alliance uchayiwe ngelinye isotsha ku roadblock lamdabulela impahla phezulu wasala engaqokanga. Igqwetha likababujamisa uThabani Mpofu layo ukufakazela ukuthi hayi uzimisele ukutestifya ukufakaza enkantolo ngesehlakalo lesi ngoba uzibonele ngawakhe. Babotshiwe ke ngesikhathi bezama ukuthi baye emapoliseni abelo Johanna Mamombe ukuthi baye reporter as part of ama reporting conditions abo, ngoba liyakwazi ukuthi abaningi liyakwazi ukuthi babotshwa abathathu laba. So babotshiwe ke abathathu laba legqwetha labo uObey Shaba, kodwa ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights basuke bakhulu ulwa besides yena uChimbiri nguye olokhu evalelwe. Now to Dr. Masimba Mabaza ve ZANU PF kungirandi. Makadiwa Mabaza.
Tino baba makadini.
Aiwa tino fara edu. Kwazi maura nyika ka, that's why vanhu vanga vachiratidzira nasi kunzimbo dzakasiyana siyana.
Chekutanga ndechekuti vanhu muZimbabwe havana kuratidzira kunze kwavairoro kana kuti vatatu. Vanhu vaterera vakagara mudzimba nekuti vaona kuti hazvisi hazvina musoro zviri kunzi zvizoratidzira zvachona. Asi tiri kuona kuti kune vazhinji vanga vari kuratidzira kunyika dzisiri muZimbabwe, vachiratidzira kumaofisi evamiririri veZimbabwe kuno kuEngland nedzimwe nyika dzakati siyanei siyanei. Chekutanga ndechekuti ko kana muchida kuratidzira kuZimbabwe muri vana veZimbabwe, endai kuZimbabwe muchiratidzira. Ko kuratidzira munyika yevatorwa ndokuti muchii? Saka zvinotiratidza kuti chinangwa chekuratidzira hachisi chekuti Zimbabwe ibatsirike, asi ndechekuti dzimwe nyika dzione kunge Zimbabwe isina kunaka nekuda kwevanhu vakuratidzira. Vari kuda kungozviitira iye inonzi pachirungu publicity, kuda kungoti mai maita musikanzwa pane vaedzi. Nekuti kana dai panga pane dambudziko rinota kuti ribatsiri rigadziriswe munyika, tainoratidzira kumusha. Uyezve kumusha kwacho mukada kuti muongorore, vanhu vari kukurudzira kuti ngahande tinoratidzira vaikurudzira vakawanda vari musango ana Job Scala, vari musango vasiri pachena. Asi vari kuudza vanhu kuti endai mumugwagwa muratidzirei ndakawanda musango. Saka uri kusandidzira vamwe ivo wanda nemhaka yei? Endaka nevanhu murodhi mati mugoratidzira. Kagara takataura kare kuti kuratidzira uku dai hakusi kurambidzwa, asi tiri kuti tiri munguva yehondo nechirwere chedzihwani pengo chinonzi COVID. Hatikwanise kuti vanhu vapinde mumugwagwa vasingatedzere iya inonzi social distance, nekuti vakabatwa nechirwere ichi zvipatara zvedu hazvikwanise kuvarapa kana kuvachengeta vachipona vega, nekuti hakuna nyika yati yawana mishonga yokurapa chirwere ichi. Saka nekudaro imvonga mupopoto yakonzerwa nevanhu vakangonanga kukonzera nyongano munyika yedu yeZimbabwe. Saka it's not a good thing zviri kuitwa nevanhu zvokuda kungoti nyika dzese dzipikoti Zimbabwe ine zvowe zvowe, iyo isina. Kuri kungori kuda kungoti kungoswaradza kwenhunzvatunzva dzakatadza kubudirira pasarudzo. Zimbabwe ine mutemo wayo inonzi constitution. Constitution yeZimbabwe inotaura kuti hurumende inobviswa sei zviri pamutemo. Munoibvisa nekuivhotera kunze zviri pamutemo. Mavhoti kana maelections ariko muna 2023. Matadza nei kumirira nguva yevhoti? Ko mazofunga sei kuda kurwisa nguva yechirwere? Ko madi kumira chirwere chive nani kana maybe munana December umu zvinenge zvava nani? Ko nhasi ndehadi yega. But munoona kuti chikonzero chada kuti vanhu vaande kumhanya mugwagwa nhasi haisi nyaya yecorruption, inyaya yekuda masimba. Nekuti vakatanga vachiti corruption, asi tagi yavo yanga yakuti ZANU PF must go. Inoendepi? Aivaifunira kuti ZANU PF must go on until elections. Vakazongogumira kuti ZANU PF must go. Kutadza, kwatova kutadza. Tikaita saizvozvi, nhasi iko zvinezvi nyika yese yaudzwa kunzi nhengo nhatu dzeMDC dzasungwa dzichibva kukoti dzichida kuenda kunomhanyira kumapurisa kuti dzisaine. Hatisi chokwadi, vasvika paroadblock vachisimudza mabareta awo ered vachiita maslogan zuva rangaradzwa rugara.
No, let me cut you there, Dr. Mavaza. That is patently false. We have a video, we saw videos, and that's not what happened.
We have another video of eyewitnesses who were there, who claimed what happened. You, the video you have got it too. The first one is only when the policeman is now talking to them and the soldier talking to them. And if you are going to be honest, you would realize that there was nobody who was stripped naked there. She was screaming and crying, sitting in the car. And when they were asked to come out, she was still dressed. And they were asked to go back in the car again, look at the video. There was no time she was stripped.
Advocate Thabani Mpofu says he witnessed the assault and is willing to testify before a court of law.
Yeah, Thabani Mpofu has got a stone to grind, an axe to grind with ZANU-PF. He's got an axe to grind with the government. He can say anything because he is an activist and a lawyer. And a lawyer for MDC, for opposition, he is not an impartial person in this case. So he is not a source. You cannot say Advocate Mpofu said that because he's part of it. If it was somebody else different, Mpofu is part of it, and therefore he is not a credible witness in this case.
Okay, thank you there, Dr. Mavaza. Let me bring in my co-host, Mav, over to you.
Aiwa tanga tiri kunzwa apo ndandiruka kubvunza eva advocate Mavaza kuti asi zviri kuitwa nezvanopf kana kuti zvataona zvichiitwa nemapurisa nemasoja kurambidza vanhu kuti vapinde mumaguta akusumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu here uyezve sei ivo vari kuti pane mavhidhiyo avaona tichiona kuti pane mavhidhiyo akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana panyaya yemafambisirwo aitwa zvino kumadzimai matatu emdc alliance.
Dr. Mavaza.
Tika peza ni chaku chumirea na video hati na uu. Ano rapiza kutuwa shika panema purisa. Waka rambe inge wati shika wati ni zahuta. Wati purisa ma skafu au nekunzi. Waka shika mapurisa. Mapurisa awa vuta kutu muru kuti tukirei. Ndo patanga mungozo. Waka muru kende bitone ID card. Aidika digaratizwa. Musikana nga garapagada kataka kupopota, lisina tsika. Ape za kudaru, musoja akawe ake za kutawara nae, dova ataka kuriza mele, akuna panu yuka achiroha, azongoti na roha. E ni kana mkazwa, loyara urechita ura obesha, wa anga achiti aru wa ruoko. Asi, iko zino za akunzi, aru wa miruweza kabuzura hembi. Akuna za kajalo za itiki. Kunye baungade waka ipa, kunongo itiwa kuti wanu waone kuge nyika ya kashata zukuru kana pali tamu ziguru na kugazira mamsoro pe nyika ngari gazirwe tisi nganyebe ngatiko tawale chokwadi se chokwadi nyika edi famile mbiri zirubiti kaza zirizu chepiri wana wanafura nika kurati zira wanu wazi chimbo mira ikwete nasi asimwe musi nekuti tiri muhondo yechirwere
asi makambo vabvumira rini ZANU-PF hurumende ZANU-PF yambobvumira vanhu rini kuti varatidzire chero pasina COVID-19 yacho
vanhu vanobvumira kuratidzira nguva dzakawanda pane kana vachinge varambidzwa pane chikonzero chavarambidzirwa asi nguva zhinji MDC inoratidzira yomacha tsangirai kana mbiri kutondera akabvumidzwa akafamba akabatana maoko paakafa chamisa akaratidzira achiita mapress ups ari pamberi peguta havana kurohwa nekuti vanga vabvumidzwa kuratidzira ikodzero yavo havarambidzwi asi kana manzi nemapurisa hatina mapurisa akawanda anokwanisa kusangana neruzhinji nekuda kwechirwere checovid chimbomirai chive nani mozoratidzira henyu hamuna kurambidzwa zvino makada kuita nhubu nharadada kuti isi hatinzwaro hatirambidzwi mobva machema makabata gotsi muchidaidzira kuamerica kuti tarambidzwa urai muzoona muri kungofumura nyika yenyu pasina chekufumura.
Thank you there Babu Mavaza. Qhubeka upambile ecingweni. That's Dr. Masimba Mavaza ngweZANU-PF liyamuzwa lapho uthi yena ingamanga ukuthi oJohana Mamombe, oCecilia Chimbiri, neTsai Marova, lo Obeshaba bahlukuluziwe bake babotshwa bezama ukuya reporter emapoliseni as part of ama bail conditions abo. Uwobeyshaba oli lawyer labo laye ubebotshiwe kodwa usuke wakhululwa, kanye lo Jana Mamombe ilo Marova usisile achimbire nguye obikwa elokhu evalelwe. Timbo zokera kuna vatawanda dzokora ve MDC Alliance vadzokora mavanza vamavaza vachitaura
zvavanotaura zvinoshatirisa zvinoshungurudza. Unotonzwa kuti murume mukuru ari kutaura kwaasina kuswera pavari kutaura nyaya yevasikana apo. Unobva watoona kuti mukuru uyu asvikirwa neshavi rezanu, shavi rekunyepa, shavi rekureva nhema. Vari kutaura kuti vasikana vanga vachisumudza masikavha kumapurisa nemasoja. Atipfeke masikavha isu vamavaza, hatina zvemasikavha. Masikavha anopfekwa naED nemi vanhu vezanu. Hanzi vanga vachiendepi? Ari kutobvunza kuti hanzi vanga vachiendepi. Haasi kuziva kuti vakaudzwa necourt without notice kuti vauye kucourt musi waifanwa kunge musina vanhu mutaundi. Taundi yese yakavharwa, hurumende ikavati ngavauye kucourt. Vaakubva kucourt kuRotten Row kuti vaende kunoripota kuHarare Central, ndokwavanga vachienda. Ndokwandakupindura mubvunzo wekuti vanga vachienda kupi. Vanga vakuenda kuHarare Central zviri pamutemo zvavakaudzwa kunzi vanofanira kuenda vachinoripota, ndokwavanga vachienda. Vaakumiswa kunzi muri kufambirei nepano. Joana Mamombe ari kuonekwa muvhidhiyo achitobvunza kuti ko muri kutinetserei nai, tadatadza chii. Mupurisa akatonzwika achitaura kuti motikari yavashava imotikari yeMDC. Unogoti mota yegweta yaamota yeMDC pakuita sei? Igweta risina warakamiririra, igweta riri kuita basa raro. Maakupindudzira muchiti munhu weMDC, sezvavari kungotaura kuti tavari mupofu ane an axe to grind with ZANU-PF. He is a lawyer, he is a professional, he even represents some people in ZANU-PF as well. Saka vanogoti anoitire zvaari kuita, aona zvaitika. Ende tazvionawo zvichiitika pamavhidhiyo. Vaakuda kuramba evidence yemavhidhiyo. Unobva watoona kuti vanhu vari kutonetseka. Nyaya yavari kutaura ya 17 November vari kukanganwa zvazuro nehope vamavazi. Vari kutaura kuti hurumende haigone kubviswa nevanhu vachiratidzira. Zviri pamutemo kuti hurumende ibviswe kana vanhu vasiri kufara, sezviri kuita vana veZimbabwe vari kudya chose nemuromo. Pasi apa nenhamo yavainayo, vanobvumirwa neconstitution yedu kuti vapinde mumugwagwa sekupinda kwavakaita musi wa 17 November nemasoja nemapurisa. Munangagwa akapinda sei? Handisi akapinda nekubvisa vamugabe zvisiri pamutemo. Vapinda murodzi, vanhu vapinda mumugwagwa. Nhasi zvaipa nekuti vanhu veMDC vapinda vari kutaura kuti vamunangagwa vakoniwa. Tatambura sevana veZimbabwe. Tarisai muone kufa kuri kuita vanhu. Vanhu vari kungodonha. Zvavari kunyora zveCovid-19 kuti vanhu havafa, havasiriwo vega. Vakawandisa vanhu vafa vari kufa muZimbabwe vachingodonha. Uku mari iri kungotsengwa semishonga yemusana nevanhu veZANU-PF. Saka vanhu vorega here kutaura kuti toda kupinda mumugwagwa tiratidzire? Hanzi muZimbabwe munobvumirwa vanhu kuti varatidzire. Hanzi chinokanganwa idemo, you know, rakatema. Asi muta ukanganwe. Isu vana veZimbabwe takarambidzwa rusingapere nehurumende yavamunangagwa kuti tiratidzire, tichinyora matsamba asingapere, vanhu vachitotukirira napurezidend vedu anatamisa nemusangano wedu kuti onai mari yemai anoramba achinokumbira kuti aratidzire, vachiramba vachingorambidzwa. Saka nhasi taakutaura isu kuti mutemo wedu chaiwo chaiwo weZimbabwe hautomboda kuti tibvumidzwe kuratidzira. Tinofanira kungovaudza chete kuti musi wakati tiri kuratidzira. Saka ndozvavava kuona zviri kuitika ipo pano. Hazvichaperi, hatichanokumbira mvumo, tinongopinda mumugwagwa sekutaura kunoita kumbiro remutemo wedu. Kana ivo vari kufunga kuti demonstration yanhasi haina kubudirira, vachaona zviri kuitika mangwana. Zvicharamba zvichingoitika. Vanhu havasi kuzoregera. Nevari kuno kuAmerica zvamanzwa izvozvi kuti vari kutouya kumuzinda weAmerica weZimbabwe uri muAmerica, ticharamba tichingodaro. Kubva ipapa apa tisati tasvika nhasi tanga tichiita anonzi maidemo tichiudza nyika yese yezviri kuitika muZimbabwe tichivatsanangurira kusungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe tiri pasocial media nhasi kuti vamwe vanenge vari muNew York vamwe vanenge vari kuCanada vamwe vanenge vari kuno kuDakota tenge tichijamuka ndiri kwangu kuno nekuti takataura isu kuti kune
COVID-19
vanoita sei vanodemonstrata variko
thank you there vadzokora regai batai makadaro regai ndimbotraya mutori wedu wenhau Ezra Chisa Spanda kungiranduko Chisa usungizwa manje
nyakuzwa lana sirikunjani
excellent siyaphila ngiyakubona uphambi kwesigodlo lapho akusitshela ukuthi kwenzakalani
phambi kwesigodlo sikameli weZimbabwe lapha eBrithani lapha ke-Strand seStrand eCentral London njona ke umuzi kaambasada ophezulu lapha ke bekunabantu abadlula ke ikhulu kade betshengisela ukubona ke umbuso kaMnangagwa usuyehlulekile kawuhambe umbuso kaMnangagwa bathi ngwamasela umbuso kaMnangagwa bathi ngwababulali umbuso kaMnangagwa bathi uyabopha ke abantu abaphikisana naye bathi ukubotha kwamagqwetha ukubotha kwentatha ezindaba ukubotha loba ngubani nje ongafuniyo ongazwani lohulumende wangkhona bathi kuyinto embi kakhulu ngakho bebekhankasa bekhala ngokuthi ke uhulumende we-England lapha kumele angenele sebethule kakhulu amazwe omhlaba bengatho lutho bezithulele ukanti ade beyilapha bekungamabandla bekule bandla le-MDC Alliance kule labantu nje abathiyeneyo ubuqoqwe nguvusa vuka ngwe-concerned citizen concerned citizens khonapha ke uthi kanaphatha emeleyo kanalihlanganiso emeleyo umele ukuba ngumuntu waseZimbabwe uthi yena usebenza nge-slogan kaDonald Trump ethi Zimbabwe first yikho eqakathekisa ukuthi into zeZimbabwe zihambe kuhle
ukhona yini khonapho uvusa ukhulumela ngamafitshane kumbe anyone else obetshengisela kumbe sebehambile bonke
uvusa sehambile ngaphandle ngadobha ke laba abalutshana sebesele laba abanye ade besithi bafuna ukulala khonapha besithi kabasuki ngiyakhona
nemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mawe ya kuna kuchiri chungu iti genasi.
Ah, that's a demonstration.
Demonstration is moza, banogatera.
Hashtag, Sanchez must go. Hashtag, Tesre Marielu. Hashtag, corruption must stop.
Thank you very much.
This is Speed 7.
Yes, Kupa. Chi, Malawiya kuno, Malawiya kuno kuzuiti.
Chawiya kuno kuzuratisa. Kurwaziwa kwedu kwa truku ita. Nezi nzuruki tika kumusha kwedu kwa truku. Kumusha kwa taka zarirwa. Kumusha kwedu kwa tine the hope and the love. It hurts so much to see my people being abused, brutalized. There's lots of corruption.
Okay, me magapi sangano rib.
And it's not about sangano.
Right.
Today it's about the people of Zimbabwe. Not sangano. Whether I'm ZANPF, MDC, Angaru Vume, his party, Kosela Moyo, the party, or this woman called Chokozana Kupe. Bonzoras and stuff. No, it's not about that. It's about Zimbabwe. Okay? It's about Zimbabwe. It hurts so much. Mnangagwa, if you're listening to this, please, do you have conscience? Do you have heart? People are dying. As we speak, you fired Obadiah Moyo. Was of corruption. What did you do? Please, I beg you, please, open up your heart. People are suffering. Okay? Thank you.
Thank you so much. As you can hear, Tunga people are very angry. Like they've told you that these are Zimbabweans. They're not here. They're not representing the political parties, but they are concerned Zimbabweans, as it was organized by them, the concerned Zimbabweans.
Under normal circumstances, Chisa, nxa abantu be nxa kulabantu abathengiselayo phambi kwe-embassy phambi kwesigodlo, u-ambassada uvama ukuphuma phandle eba-adresse ikakhulu esikhathini esiningi babe bele-petition. Uphumile yini u-ambassada khona ngapha?
Hayi, kazange aphumile. Esisebenza zange ziphume sisamle njengestudio 7 ukuthi sizwe ukuthi yena uthini. Ngaloko kwenzakalayo balile ukukhuluma kwathi hayi kavunyelwa ukukhuluma, kampalele-ke eZimbabwe ngizwe umbiko ovela khona khona leZimbabwe. So yikho okwenzakalayo.
Aha, na thank you there. Siyabonga kakhulu Chisa, Chisa nge-update. Siyabonga, thank you. U-Ezra Chisa Sifanda, intatheli zindaba ye-Studio 7, nawe reporter-ke lapho esengilandi lapho bekulotshengisela. Yebo mafu.
And akukunzwa uyeze the MDC Alliance vaye vashika tsapadzwa, please if you can come and just say a few words nekuti takutosvika kumagumo echirongwa chedu uya zvakwapa nenyaya ye social distancing. I'm going to give you the phone.
Inini ndiri ku Washington DC tiri kuya kuri takausangana takaungana panapa as promised kuti we will be there standing in solidarity nevanhu veZimbabwe. Ndiri kufara kuti zvoni vanhu they have done what they can. Our message has been consistent. Kuti pauri ipapo, ita pauri ipapo zvaunogona. Saka ndinoro kuti zvanichi this fight has not ended. July 31 is just the beginning to a free Zimbabwe. Dear diaspora person, this is on you. The call for July 31st was the call for you to participate. We are all being called. Usamirire kuti munhu akuitire chi kana kuti chii chaitika kuZimbabwe kana kuti ndichamudzwa kuti munhu aite sei. You have an obligation, and the obligation requires you to participate. Empower yourself with knowledge. Know kuti which party stands for your values. Which party stands for healthcare? Which party stands for equality? Which party stands for freedom? Right now, upon Wanawa Dikwechi Zimbabwe, they have no future. Their future is bleak. Kana uri kutorera mwana, utori nechishuo kuti dai aende outside the country. But chishuo, ndichofanira chinofanira chekuti chichitizo nechi, mwana ngaaende kuchikoro, aone basa muZimbabwe. But unfortunately, that is not the case.
Ita fadza muri kuti mimi Zanu PF must go asi mademo apfuura, vamwe vari kuti abudirira, vamwe vari kuti haana. What's next? Seeing that Zanu PF yacho is still in touch.
Regime change is a process. It's not something that happens over a day. We all knew that kuti this is going to be an action that was going to take several courses, that was going to last several days or several times. That was going to be lengthy. So we are aware of that, and we are fine. But what we want to encourage is us, this is kubatana, what unites us, because a free Zimbabwe is coming. And when it does come, we need to be ready, we need to be empowered, so that we still continue holding our leaders accountable for what they are supposed to be providing to us.
Thank you there, Tafadzwa. It's Tafadzwa Matine Nganidi. Thank you so much. You appreciate it.
Thank you, Maitabas.
Lowe kungutafadzwa Matinenga owe MDC Alliance ke ube khuluma lapho ese embassy yeZimbabwe khona pa eWashington DC loma Velasa Mhlanganya huye. That's my co-host and Mava, let's wrap things up. Namelo nemvunzo ku either of our guests Dr. Mavaza Nava Dzokora.
Ndongoti kuna Dr. Mavaza uyezve kuna vadzokora, saka remangwana reZimbabwe toti rakamira sei? Muchitaura makamirira mapato enyu.
Tichatanganava Mavaza. Azinama Velas, Dr. Mavaza. Remangwana Zimbabwe rakamira sei semaonero enyu. You have 2 minutes.
Musanda pindura manzi. Ndoda kuti dzokora anorwara uyu. Haasikunzwisisa chinangwa chekurambidzwa kuratidzira kuZimbabwe. And in 2017, vanhu vakanga vari muHarare vakaungana, vakanga vasiri vanhu veZanu. Vanhu vemDC hatina kana siti vari muHarare isu. Mune masiti emDC. Saka ngazive kuti nyaya yekuratidzira neemDC, but haina kwairi kutisvitsa. Hurumende haina kubviswa nekuratidzira. Yakabviswa nemasoja nekuti vamugabe vakaresign.
Dr. Mabaz, Kurwara might be too harsh though, Tisa Nyombana. Let's keep it civil.
Awa, Jokora de Atanga Gunita and the Nyare Murumenkur, Kuto Nomakukur, Kwaita, Abanda Dongo and Kueru and the Gutta Mucha with Manam Dick, as we under Gadriswa. Fuma them, DC, and it in the Gozan. Fuma them, DC, the Kubo Porta and the Kubo Tukawan, and those are going to use my election. Gavagari Paswa Fungi. Kwete kutuka wani, azifunga ere mangwa na renyika. Asinda kupida mumidure, kuti, le mangwa na Zimbabwe raka mirasi. Le mangwa na Zimbabwe, it's bright, raka jeka, na wamunangagwa matigamu. Wamunangagwa, espane wa mistakes alikuitika, tinukua wona achigadziriswa. Kana pakarika corruption, as you can see, wamunangagwa warugusunga, wani wanengwa wari corrupt. Asa wamunangagwa awasi judge, saka wakwanze kuwa convicta mkoti, wanungu asunga wami rauti dhali rite basararu. Akuna, I think we should applaud the government, kuti kana wani wakasimuka, wofo yuchimona akata wana tupata corruption. They followed up, and they arrested the minister, they arrested every director ku ministry. Wakasunga, wakadzinga mabasa, ma CEO ese, kuma hospitals. Following whistleblowing, yeah, hope it means we follow my instructions. We know the chema one. But we chema in Emero, we remain in Otezera. As we are chema with Snamero, the Kungo Poputa Kunyombana, Kunika Zera Torwa, Akuna no Batsira, Munongo Yimba, Muripa Embassy, Mozogera Kumba, a Palace of Ashanda, we remain the Karabai Jingo Tonga. As this Tiruku say, we remain the Zimbabwe, say Battle of the Ruku Tonga, Tinovara Kunzu was with Chema Nevan, Nekupa Gazirisa. Panenge pane problem. Asi katipa kadrise tese, tisinga tukani, tisinga arwe. Nekuti chinangwa chenyika, niche munhu wese, even if ZANU-PF yakawina, but now haitonge ZANU-PF, inotonga Zimbabwe yese. Saka everybody ari muZimbabwe, kana une chichemo ngati follow the procedures. Toenda nacho, toende rambiri nacho.
Thank you there, Dr. Masimba Mavaza. Limzwile lapho ubaba uMasimba Mavaza. Isiphatha manje laseZANU-PF uthi elakusasa leZimbabwe liyakhazimula, lanxa nje i-inflation iphezu kwe-700%. Izinto zidula ezitolo, kanti ezinye zingatholakali njalo, abantu abaningi bedubeka. Ndiuye kwamuri abadzokora, tipe iyo last word mashoko enyu ekupezisira. Azinama Velasi, what next?
Yes, ina angu ya, ndoto sanangura, what next? Andina angua yeku skoro chinjara mashoko ni munu, arukita matama ni kujamari Europa. Andina angua yoyo. Isu sewa nawe MGC, sewa nawe MGC, tino gara muvanu, tirimu sanganu wevanu, atito miriri kuzwa nevanu, kutuzinu zaka mirasei, tuku zuona kutivana, wana mapasa, zipatara ziko, zipatara zina mishonga, izo ziti makaona vana vachifa muzvipatara. Kwakapona 1 pavana 9. Vamwevesa ava vakafa. Vamavaza havazvione zvese izvozvo. Vari kuti zvinhu zvakanaka. Migwagwa yedu makomba ega ega. Ivo vanenge vachitenga malambogini. Vachifamba mumigwagwa iyoyo kusanyara. Saka isu sevana veMDC, sevanhu veMDC, tinorwira zvido zvevanhu. Zviri kunetsa vanhu. Ndozvatiri kurwira. Asi tiri kusangana mukurwira imomo. Tosangana nehurumende iri kutya, iri kubvunda, iri kuvhunduka masimba evanhu. Izvozvi tiri kutoona hurumende ichiri kutogadzirira hondo nevanhu. They are preparing for war against defenseless and unarmed citizens. Asi isu sevana veZimbabwe tiri kutaura kuti tazvimisira, tazvimirira izvozvi kuti tidzore masimba edu auye kuvanhu. Amanda. Awe. Amanda.
Aliyamuzwa ke lapho ubaba uDzokora ugqiba ke ngokuthaya islogan uthi amandla ngawethu. Mava, and this brings us to the end of our show.
Yes, unfortunately there is no extra timer, but thank you so much Ntunga for this show, you know, having to live stream with those in the UK to see what's going on in Zimbabwe. And here in Washington, D.C., tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu, uye zvetosangana zvakare zvondonouya zvine zvimwe zvirongwa. Ine ndini Marvelous Musanganya, uye ndiri kumuzinda weZimbabwe muWashington, D.C.
Walivalelisa iyo ngoNtungamilinkoma.